Yes, I can confirm kuti zvinhu zvaitika kukwekwe kuGlobe and Phoenix. Ngodiyo une masaizi maviri kunonzi kuzesa nekunonzi kuGlobe and Phoenix. KuGlobe and Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika ndechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi Mud Blast. Mud Blast iyoyo ndoyakonzera landslide ngodi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro by 5 PM this evening kune 7 bodies dzaretrieved kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwa aitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva chandoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kurana mugodhi iwoyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi, nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20, vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, namba chaiyo chahasati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura. Munotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura, but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information endinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Tinoona kuti munoitika tsaona dzakaita sekudhirika kwemigodhi nekuzara kwemvura kana migodhi iyoyi, panoita dambudziko rekunonoka kuendeswa kwerubatsiro. Manzwa kuti kune chikwata here chaenda kunoedza kunobatsira vanhu ava nekukasika?
Pari zvino hapana chatati tangwa, nekuti nyaya yacho haisi nyatsobuditswa pachina. Sakuti powanike vanhu vanobatsira zvinhu zvikaanaunswa zvakakwanaka. Kune mama mai nagara ane maproto team anozivikanwa anogona kunosevha vanobva vamhanya. Pazvinhu zvacho zvikaita sekuti zviri kuwanziwa vanhu vasabude pachena, vazhinji kana kusina kuziva havagoni kutumira rubatsiro nekukurumidza. Ndo zvinokonzera kuti vanhu vazotora nguva yakareba vakangotirepewa.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana, vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo?
Chiri kuitika ndechekuti migodhi yezvino haisi kuoperata nestandard. Kwakunyanya kuitwa chikorokoza, kureva kuti vanhu vari kungopinda vachiita chikorokoza mugodhi vanopinda vachishanda zvisiri safe, unlike mugodhi unenge uchishanda zvine standard, not risk specific. Chiri kunyanya kukonzera maaccident ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonhe, but mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera, vanhu vaya vanopinda votanga kurova mapillars iwayo anova ndiwo akatsigira mugodhi. Saka mukarova mapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idini idhirike, nekuti pakunyanya kuti vachikorokoza zvichamainawo zviri nestandard chaizvozvo.